Zuru nezuru zvatsigiri veZANU PF zvafora muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kumutungamiriri wenyika uye vari mutungamiriri webato iri vaRobert Mugabe. Vachitaura pamberi pezvuru nezvuru zvevanhu izvo zvabva kumatunhu ose enyika, vaMugabe vati havasi kuzobva pachigaro kunyange hazvo mapato anopikisa nevamwe vekunze vachiti havasi kufadzwa neutongo hwavo.
They wanted to preempt this meeting, which means Mugabe must, the people must ask Mugabe to go. Kondokuenda kuti? I belong to my people. My people say stay here. I'm not a Briton. I don't like to be an American. I'm not a Yankee. I'm not a Briton. I told Blair to keep his England so I can keep my Zimbabwe. Because, you know, so I belong to Zimbabwe. So they say I must go. But within the party, do the outsiders, why do they want Zimbabwe, why do they want President Zimbabwe to stand down, to resign, to retire? Vanhu vamuka ndovangati achiritai. Ko MDC shungwi itsitsi here dzozvigwira vamugabe kuti vanoita. Kana kutya vamugabe. Kutya vamugabe. So tell the paper that Mugabe says, no, you go hang. Hang yourself. Right. Anyway, Tiritese, I'm at the service of the people. If the people feel I should go, I go. But as long as I feel I can serve the people, and I can do my best, as I have done in the past, I'll do my best, and then when time comes, fine, I go. Thank you. Thank you. Righto, well, time is gone. I think I'm going to be changing and baby. But I'm going to say that
vaenderera mberi vachishora kusawirirana kuri muZANU PF vachiti vari kuita zvezvipoka zvipoka. Vanhu vari kuronga zvekupidigura hurumende. MuZANU PF munonzi mune zvipoka zviviri zviri kurwira kutora matomu kubva kuna vaMugabe kana vachinge vabva pachigaro. Chimwe chezvipoka ichi, icho chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 kana kuti G40, chinonzi chiri kutungamirirwa nemudzimai wavo ivo vaMugabe, amai Grace Mugabe, avo vaudza chita chevanhu varatidzira ava kuti vaMugabe hapana anokwanisa kuvatsiva. Chimwe chipoka chechipiri, icho chiri kuzvidaidza kuti Tim LaCoste, chinonzi chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaviri ava vanoramba havo kuti vane zvikwata zvavanotungamira.
Little groups to promote so and so, or promote so and so. Those little groups are treasonous groups. They are treasonous groups, they spoil the party. There is a one group, ZANU PF. Why don't you come with your views to the party? We discuss them, your differences to the party, your criticisms even within the party. You can criticize the leaders within the party and not go to newspapers. The daily what? The daily nonsense. Whatever. And you are making these little papers live. You are helping them to live.
Munyori mboka revechidikire ZANU PF vakudzai chipanga vaudza vamugabe kuti havasi kufara nemashandiro ari kuita mamwe makurukota ehurumende avati ari kuswera achidya mari dzehurumende pazvinhu zvisina maturo uye kutenga motokari dzinodhura vechidiki vasina mabasa. Vachipanga vakumbirawo vamugabe kuti vechidiki vawaniswe minda pamwe nedzimba izvo zvazovimbiswa navamugabe.
Hapana munhu anosungirwa kushayiswa kana plot kana stand pokuvaka imba. Hapana munhu, kana ndichiti hapana munhu ndiri kureva chose, hapana rusarudzo apa, hapana kutaura kuti ndeve MDC kana kuti chii. Ayo munhu weZimbabwe anosungirwa kuwana pokugara. Hatidi vanhu vanozoti hatina pokugara vowa mbavha, vowa kutorera vamwe. Ayo asika, not all of us can be settled around Harare.
Panyaya yemabasa vamugabe vati vechidiki vanofanira kuzvigadzirira mabasa vega. Kunyange hazvo ivo vamugabe vakavimbisa mbune pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2013 kuti hurumende yavo ichaita kuti munyika muumbwe mabasa anosvika mamiriyoni maviri.
Those are lines that can be pursued also for self-employment. And when you're thus self-employed, you develop in a small way, employ 2, 3, 4 people, and eventually you can establish a little business, a little company for yourself. We want to see that.
Vamugabe vakurudzirawo kuti vari kugovera chikafu munzvimbo dzisina zvokudya munyika yose vasapinze zvematongerwo enyika mukati vachiti nzara hinei nekuti munhu anotsigira bato ripi. Mashoko avamugabe aya anouyawo apa MDCT ichiti nhengo dzayo dziri kunyimwa chikafu. Zvichakadai, nhengo dzezanu PF dzanga dzichifora idzi dzati kuuya kwaita vanhu neuwandu pachiitiko chanhasi kunoratidza pachena kuti vamugabe vachine rutsigiro rwakakura kwazvo. Mumwe wevanhu ava ndivakindness Paradza, avo vanove nhengo yeparamende inomirira Makonde.
Zvinoreva kuti vafoira, hapana zvavanovaita, hapana zvavanotiita seZimbabwe nemukuru wedu.
Izvi zvatsinirwawo nomumwe muratidziri ati anonzi Godfrey Chimwanda anobva mudunhu reMashonaland East.
Tinotenda nerutsigiro rwamatipa president isu sevana vemashonaland east tabva kumarondera. Tokurumbirawo kuti murambe muchitiwedzerawo mukana wekuti tiungane zvakare sevechidiki. Tinotenda zvangu kushungu. Long live!
Varatidziri ava vanonzi varoo vanhu mudhorobha vavanga vachifungidzira kuti inhengo dzemapato anopikisa vanga vachizvifambirawo havo mudhorobha. Mabhizimusi akawanda anonzi avhariswa uye vechidiki vakawanda vanga vachionekwa vachinwa nekuputa zvinodhaka mapurisa achingovasiya vakadaro. Dzimwe motokari dzemapurisa dzaonekwawo dzichitakura vanhu vanga vachiuya kuzoratidzira ava uye zvinonzi mabhazi nemotokari dzakawanda dzatuta vanhu kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzanga dziramba kubhadhara mari yekushandiswa kwemigwagwa kana kuti matoll fees. Kunyange hazvo boka revechidiki mubato riri kutonga rezanu PF Youth League ranga rakatarisira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete. Vanhu varatidzira nhasi vanga vachisvika zana rezviuru chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.